Vachitaura kukuwadzana paurongwa wekuchenesa nzvimbo iyi munandira, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati vainge vadzora dhora remunyika sezvo pasina nyika ingararame isina mari yayo.
Kuti nyika ibudirire pasi pano, nyika inosumbirwa kuva nemari yayo. Kuti nyika ibudirire, kune zvinoitwa kuti tsigirwe mari iyoyo igosimba, asi inomborwiswa chaizvo chaizvo. Inorwiswa, imwe ichirwiswa nesu pachedu, nokuti tichingoisvora kuti hatidi hatidi. Oh, haudi zvokwako, uchida zvokwa vamwe. Vachinda kwavamwe kausagara kwokwako.
Asi mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vakatiwo zvekuda kushandisa dhora remunyika hazvishande. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti vezvematongerwo enyika vangataura havo, asi panyaya dzezveupfumi nemari handivo vanoudza musika wemari zvekuita.
Kunyange hurumende ida kuita kuoma musoro kuti mari iri tinoida haikwanisi kumanikidza market, nekuti market ndiyo inotonga nyaya dzeeconomics. Hazvitongwe nepolisi, zvinotongwa nemarket. Saka kana isina simba mari iyoyo, second function of money, you know, this medium of exchange, haichatoiti kuzi yakurambwa, nekuti unobvuma ndiani mari isina simba.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vatendawo kuti zvinhu zvave kutengeswa nemari yekunze.
Inyaya iyi inotenderera kubudikidza nekuramba kuchikura kuri kuita mabhizimusi anoshanda zvisiri pamurawo, aya atinoti mainformal business. Saka mukazviongorora muchaona kuti vakawanda vacho havana kwavanonzerwa kuti vanenge vachishanda sei. Saka naizvozvo vari kungoshandisa mari yekunze, madhora ekuAmerica kunyanyanya. Ndo saka munoona kuti pese panonyanya kudiwa mari yekunze, kana pangava panenge pachida kutengwa zvinenge zvichibva kunze kwenyika, maimports, tinoona kuti dhora remuno rinoshayiwa simba. Saka mukatarisa nyaya yeinflation yendiyai, izvi zviri kuramba ichikwira. Saka kukwira kwayo kunodereka simba rezimudhora. Saka nekuderera kuri kuitawo production kuzvigadzirwa zvemuno, imwe nhau iyoyo inokonzeresawo kuti kana pasina production yakaringana, mari haingasimbi.
Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vanotiwo panoda kutoisa musoro pamwe chete kuti dhora remuZimbabwe rishande zvakanaka.
Kana zara yaruma kana nhamo yarowa, chokwadi chiripano chekuti vanhu vane chikonzero chekuti vataure kasi mari yamakatipa iyo inenge yakutotipandukira, haichakwanisi kugara kana mumbodo dzedu. Asi tinenge chodiwa ndofunga togara tichikurudzira tichiti kuti mari iiwane simba ngairege kuramba ichingobikwa kana kuti kupirindwa muchengezi. Ndozvotoramba titaura nyange nehurumende kuburikidza nebhanga hombe rinova reBank zvinoita izvi. Saka kwatiri hondo hombe yanga isiriyo kuti ngatidzokere kuUnited States dollar, kana tingatidai hondo yendi hombe iri pakuti kana simba remari yemunomu richizowanika rinowanika kupi. So muchaona kuti zvose tsananguro nekusangana kwatinoita nevevazi notungamira hurumende inyaya yekuda kuona kuti iyo mari yemuno muchichingaitwa kuti isaramba ichikoromoka kubva pamusoro pezvamuri kuona ichibuda zvayo.
Asi muzvinafundo Mugano vanoti hapana chembwa tenzi vararira mutakura, nekuti kana iyo hurumende yave kuramba kutambira dhora remunyika.
Ivo ndo vatiri pamberi kutoramba dhora ravo Zimbabwe dhora. Chechipiri ndechekuti chiri kuita kuti tirege kushandisa mazim dhora aya kunyanya mumaket. Taakutedzera hurumende as market players. Inhava yekuti mari yeZimbabwe yapera simba. Mari inofanira kunge ine anzi mafunctions of money. Kuti mari inzi mari, chii chinotaura kuti mari inzi mari? Mari inofanira kunge ine simba rekuchengeta upfumi, unonzi pachirungu store of value. Saka ungatiri wakagara nemaZimbabwe dhora muwallet woti hanzi ndine mari 10,000 bond ndakapfuma, haichina simba iroro. Saka kana isina, nekuti yadyiwa neinflation.
Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vanotiwo kumushandi zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Saka taona maprices nguva nenguva dhora parinokwira, tiona maprices achikwira, chipota chikwira maprices emutengo zuva nezuva. asi mihoro yevanhu haisi kukwira.
Zimbabwe yakatanga kushandisa mari dzekunze kwenyika dzakawanda kusanganisira dora rekuAmerica muna 2009 mushure mekunge dora remunyika rashaya simba zvakanyanya. Asi gore rapera hurumende yakazoti yave kudzokera mukushandisa dora remunyika chete. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.